vagari vemuzvitavane vari kupemberera zvekare mushure mekunge FC Platinum yatora mukombe wekaso Lada Premier Soccer League wemwaka uno nhasi masikati. FC Platinum iyo yanga ichingoda point imwe chete mumutambo wavo neShaban Mine yatora mapoints ese matatu ndokuramba yakasiya ngezi Platinum Stars nemapoints mapfumbamwe. Kwasara mitambo miviri chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. FC Platinum yave nemapoints makumi manomwe nemana, ngezi Platinum Stars ine mapoints makumi matanhatu nemashanu. Mutevheri weDynamos vaTitus Goya vanoti vari kufara zvikuru kuti Norman Mapeza aripwa nekutora mukombe uyu nebasa ranga achiita kugona kunenge kudada. Asi mutevheri wekugona kunenge kudada vaMichael Msonza vanoti vave kutarisira makundano eCAF Champions League vachitarisira ivo kuti chikwata chavo chichaita zviri nani pane zvavakamboita apo vaimirira nyika mumakundano emuAfrica. Mukutora mukombe uyu FC Platinum ichawana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora, uyezve ichange ichimirira nyika muCAF Champions League muna 2019. Asi chikwata cheNiche Road chamira netambo makwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neHerentals muzuva iro vavari kukukwidzana navo vechapungu vakarohwawo zvekare neZPC Kariba 2-0. Zvikwata zviri izvi zvakasiyana nemapoints mana, chimwe chacho chichibatana neShabani Mine, Blur City neMutare City Rovers idzo dzakabuda kare muPremier Soccer League. Mimwe mitambo yakapera seizvi: Mugovera Chicken Inn 1 Black Rhinos 1, Yada 0 Blur City 1, Nazi Dynamos 0 Triangle 0, Highlanders 2 Harare City 0, Mutare City Rovers 0 Makepekepe Ekeps United 1, Ngezi Platinum Stars 2 Blawayo Chiefs 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.